Kusaneni njalo kusasa ekuseni.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZINVAC. A research study conducted by ZINVAC in Matabeleland South says more men than women have reported abuse that includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZINVAC inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamo zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamo zvina kubva muzana kana kuti 4.1% vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZINVAC inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week with Permanent Secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country.
Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevanambotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro yedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa, nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nema programa akawanda atakaita. Takaitawo maprogram anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe maprovinces.
That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Smeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda.
Abantwana laba ungakhangela most of them babe buya lapha like mina ngayenza i counseling ngesekhethi sankhona So we try to, it's not like we teach them the skills and So we sit down with the one on a lava and my sala pantila was in Toka lab. We are Zinda Vesney, Zinzima, Kuno, Vichello, and Utina, Apisa, Utti. Abandon Koda, we are Konala, and Yelamplan, but in which I live here in a 6 6. Why should a rich one? Taravam Tala, and then Tarama in the Malune, is so with me, Sara was laughing in the Kulavanabunala. So, Nina Village Catness name, and a village Mutana only 9 years. I don't understand you to turn down the 9 years to come again because I'm going to have Manchester, Lavina, and Coca Labola. But I'm telling you to Nina. But I didn't use a lady mama. But in mama, Nina, I abuse my 2 years and with Bangos Banga, Kalele's name, the Zoom, the Laponala, and I'll be inside our pantla. This is the one who tells them as yes, I will be able to tell them my close relatives. Carol's in the Indian in Jalo and the Usutuluti, Zanya Taylor, who my family is, Zanya Taylor, who done our humble wire reporter, Wakuma Kuku, Wakuma woman, and then Bambi, the book, and yes, in the middle of the suit. But you would tell which is one of the other queer Pila Log, I said, I'm Zadi, you are running and you think the Lama of Angela. So then I said, I'm Zadi, Lolom Zadi, so we're so friends, and I was so kind of a banker as Kuninian and Kai, was so free, I hinted Kunina Kunaka, my Kelan, because Abana at the Zoom, Fana made for my Kelan. So we think there was uncle at the Abbey, but with this car, with this community, with this people, with Shadow Party, the Kuninian, the Kolisani, when I was water, and this is never any one could ever be a man to one. Omuna and Konam, the Kukona. Babu ya wakili nwa mtu ya mkua na bata ale nandu wapata jisa anabona vota kuna hale makaya.
That day was Miss Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say.
He offers friends, young Tatan, the Kai, and his son, and I get a young Tatan, as in Salapa. He's on Salapa, as on Police, I'm both of him from his IP course. It cost me a village team, Nyangi Villain, the vision life. Young players are e-hairdressing and beauty therapy. Lave Sutivas was my pizza, who gave up the e-hairdressing and beauty therapy. My Kubeg and Ayans and Avena so is a EPR for 3 months. Ngayenza i-period for 3 months, ngabhala ama-exam, ngaphumelela ngapasa, ngahamba ku-attachment. Now ngiku-attachment, ngenza i-attachment, ngiqeda ngoJanuwari. Ngiqeda ngoJanuwari.
So also hlezi ekhaya.
Ngasengihlezi ekhaya.
Ungasenzi lutho. Sule minyaka mingaki? So siyakubonga lokho ukuthi sokutshintshela impilo siyamele ukuthi uthole umsebenzi wakho osebenza. Ubuhlala lobani nale khaya?
Ngihlala lo baba lo mama.
Basekhaya?
Basekhaya.
So kodwa lapha babonga ukuthi lapho buya kwakho kutshintshela into eziningi.
Babonga kakhulu.
So ufuna uba yini? Uzasebenza khona apho mbono laphumela ezweni?
Ngifuna ukuphuma elizweni ngiyovula eyami lami isaluni.
Nathi.
Ngiyofuna ukuya South Africa.
Okay. Lapho ubonangane kweba nzima ukuthi uyivule.
Akuyazi kungekho nzima but kuyazi ku-right lapho but ngiyofuna ukuthi ngaphumelela kuhle ngiya eSouth Africa ngiyovula eyami isaluni.
Ulaba nawo?
Benzani
bafunda?
Bafunda oyi-1 u-form 2 eNtombane High School. Abanye basekhaya oyi-1 u-grade 1.
Okay.
Ufunda ekhaya omunye la u-1 high school.
That day was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, it's called Sipile Moyo, who shares with us her life experience.
I'm going to go to the house.
wenza njani shunda zangu
napuma le 3
so ugogo manje
ugogo akona kanye
kodwa uzokala ngesimo le 3
atisemphumeni le 3 ngasamqeda ukubhala ngesiye January so i-offers asifika laphana evillageini yethu nasebe nithatha abafaka ohlelweni lolozo lapha ngiza i-course ye-hotel ne-catering.
Okay, ufuna ukusebenza apha?
Ngiyafisa ukuthi lami ngibe lolwazi ngakwazi ukuzincedisa unde ngithole umuntu ongazama ukundincedisa ngerani yami.
But uyagraduate lawe kusasa amhlophe so umsebenzi kohamba kwa-attachment wabona kunjani kwa-attachment kubulawayo so i-friends and offices iyahambisa offices and friends iyahambisa kwa-attachment iyadinga suke ekhaya kona banendawo okuhlala kwa-edrobeni
ethawuni la indawo esengihlala khona.
That there was Nkosi Phile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
Research is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project. And we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the men's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you?
I'm fine. How are you?
Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZIMVAC report that says that some men in Matabele South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region?
Yes, indeed. Gender-based, no one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody, and gender-based violence has no face. So, yes, men can indeed be abused by their partners or their wives, and sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the man is supposed to be strong, the man must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says kufakwe murume kubudaura, the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So, vanotaza kutaura kuti, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that.
Tombopinda murimirwa mai kuti zvii zvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika takambonanga nawo muzuva ranhasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai. Mungatichii sesangano remusasa project?
Panodiwa kuti tibudirane pachena, atinotisi nemuchirungu transformational dialogue. Ngatitaurei secommunity, society, toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumirishongwa, munhu wese anowadziwa. Angava murume, angava mukadzi, ende zvakakosha kuti tisasekana, nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku duku chaiko, akabva kunotamba kakatindarohwa nanhingi, zvinonzi haugoni kudzosera here murume. Kana mwana akachema, zvinodzosachema semunhukadzi, shinga semurume. Mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakatonzi, izvozvo ndezvevakadzi, hazvisi zvechirume. Saka tiri kushingisa mwanakomana, asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa, nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga shinga. Aiwa, munhu kana achinge agwadziswa, munhu kana achinge awigwa nedambudziko, anofanira kusashingiswa, anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake. Saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga, uye sevakadzi, nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo, ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kuti ari kurohwa nemudzimai, totorova chikwe akatyiswa akaita so. Asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva tichijairira, nemhaka yekuti tava kuona kuti vanokomana vedu vari kuzviuraya, takuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain, vanakomana vedu vakatrisiwa kuti you only okay. A woman, vanakomana vedu. Saka pavanorambwa paya tinoona pfuti dzava kubuda, nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume. Yeti tiri kuti iyoyo message is abuse on its own. Saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro, nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro hagenesi mirishonga.
Aiwa, tinotenda. Regai timboenda kuna kola vatiinavo vapinda pachirongwa. Hello kola, makadii?
Makadii zvenyu.
Aiwa, tiri wadi kola, muri kunzwa iri mudariro iyi. Mungade kutaura kwa murere nesita renyu, mobva mafunzo enyu kana kutaurawo maonero enyu.
Aiwa, ini ndinonzi Vamaketo, ndiri kuSouth Africa. Panoneta panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isusu varume tikwanise kuripota.
Zvinhu
zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizohwikwa kuti inini ndakanoripota ndakarohwa nemukadzi. Zvimeki sense izvozvo.
Saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa?
Nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamuka ripota akatonyarara, inyaya yekuti maybe tichitya kudzorera kuti nogona kukanganisa munhu akagona kukuvara, togona kupesa taive neDB just kutongoregawo kutanga kutongona kuti hatikwanisi kuti tidzorere. Vanhu vangozopesera vakuona kuti maybe kuda taro takundikana, but mostly of them vamunhu vanga itodzivirira toti ngozi pachishona.
Kana muine mubvunzo munogona kubvunza, tine vemusasa project vari pano vabva vangotipindura bvunza izvenyu.
Yes.
Mkoma ndofunga line rabarabarakata, but we're hearing there from our caller in South Africa. He's saying, yes, it's true. Most men really do not report. They may be faced with a situation, but they are afraid of how society will judge them. So let me go back to Retina Mafume Musara and just say, so what would you advise men to do? Because, you know, we're hearing a caller coming in to say, yes, it's correct. Most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where, you know, people might ridicule them.
Yes, indeed. Like I said before, people laugh at men for coming out, for talking about these things. And it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain, a man should not talk about their weaknesses, a man should only be seen at a, from a point of strength. And this is what we call hegemonic masculinity, what patriarchy has taught the men. But what we are saying now is, it's to everyone's disadvantage for men not to come out, because when we are looking about when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we are talking about abuse of men, we are actually talking also about men-to-men abuse. So there is much of men-to-men abuse. There is also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor, regardless of gender, abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and start to recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling unit, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is there, but no, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need.
Mm-hmm. Tombo Zukera Kumana Skana, Imise Sanganore Musasa Project, Munobatira Sei Madzimai, Zizwa Mnenge Murukuita, Vanenge Wawaniko Wachishu.
Yes, so Musasa tinobatsira madzimai zvakanyanya, tinopa rubatsiro rwakasiyana siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanya kuzikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeuti zero, tine 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudenja, hwava mudambudziko, tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shota. Zvakare kana apinda mushota imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo, so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo inovadzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa dzingava nyaya dzemaprotection orders, dzingava nyaya dzemaintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness kuti madzimai nenharaunda zvizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhu kedu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare
regai nimbokubatai muromo ipapo patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd?
Tetema mulasi muri sei?
Aiwa tiri wadi wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri Cape Town.
Ehe, aiwa taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaro.
Ndiri tiri kutaura hangu pakuti nyaya mamusitaura yekuti varume tinenge tichishungurudzwa. Ehe. Tiri vanhu vekuti hatina kuchemera. Saka chirongwa chedu tachifarira kuti dzimweni dzenguva vakadzi vachanzwawo kuti pane pavanoti shungurudza tisingakwanisi kutaura tichingomira. Munoziva zvezvokuti pamba uri baba, but kuti ukachema manje mhuri yese vana vanobva vachema, but unenge uchingofira mweyo kuti handina kwokusvitaura, handinazva ndingaita because ndiri baba. It's like inini ndine problem yekuti ndine vana two vakomana vane vana mai vakasiyana, ende vakadzi vacho ivava vese vari kutu. Dambudziko randinaro nderekuti ivo pachavo vane communication. But inini all along ndandisingazviziva kuti vane communication because ndakazozviziva mai manje uyo akatanga kutaura problem yake just after a week uyo anobva atanga futi kutaura same problem irenge ine uyo. Saka ndakazoziva kuti ovo vanhu havandizwisisiwo kana ndikatini handina mari navo. Vanenge vachitongondipa same maproblems yekuti ndizosvika panguva yekuti ndombosvika hazvirinani hangu ndisi hangu pai because ndakutoshadzakunzwisa kuti ndiida because vanopane pandinonyatsoona kuti apa ndavabi hakusisiri kuti vaakuda mari dzeschool fees, hakusiri kuti vaakuda mari dzekuchengeta vana, kwaakundi abuse chaizvo.
Batai makadaro mukoma timbonzwa kuna Sisi Rotina Musara. Sisi Rotina, muri kunzwa zvekutaurwa naKola, angabatsirika sei?
Kola chakakosha ndechekuti vaende vanotsvaga vatinoti isusu vana mazvikokota vepfungwa, vakwanise kutaura navo vogara pasi, vomepa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei, vogara zvakare nezvikuita sekunzwa kusuka nemadzimai ari mukati menyaya iyi. Zvakakosha semhuri yeZimbabwe kuti tiende kumacounselors, vanonotibetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina. Nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera. Zvinganesa kuti ndipe a straight answer because tiri pamhepo, zvinoda zvanyatsopatsanurwa, tine nguva yakawanda. Chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo, vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa, vanobatsirika zvakanaka.
Aiwa, thank you so much. Please stay on the line. Mukoma Shepherd, manzwa here zvataurwa? Ehe, saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa namba dzenyu kuti tione kuti tokupai mainstructions yekuti moita sei. Asi taura henyu. Mukoma Shepherd.
Orait, ndikunzwa tete. Orait, ndazvinzwa tete zvamataura. Handopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhuwo venyama, dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema, mabasa atinoshanda senge muSouth Africa munomo munoziva chimino chiripo, hapasi pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira. Saka ine ndikati mwedzi unouyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina, mwedzi unouya ndombopawo mukoma, but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita waste nyaya dzacho kudarika zvawatoita izvozvo. Saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndirangwe vana vachonditi havazivangu, but
moyo kubereka futi nekuziva kuti vana ndeangu ende unyatsona kuti vana ndeangu unotozongoona kuti ndodimba ndinongotingofira mumoyo kuti hauna wekuti uzviudze because waunoda kuudza uenda rangatiyoudza kuti mwana unofanira kuchengeta
aiwa mukoma Shepherd aiwa tazvinzwa saka sekutaura kwandaita munogona kutumira ndi namba dzedu dzepa WhatsApp munadzo dziedza dzatogaroisa paplatform tumirai message ipapo tozotaura kuseri regai tidzokere now let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down.
Tinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatitsvake iwe kutaura naye.
Thank you so much, so much. Unfortunately, time is not on our side. You know, the program goes so fast, but we would like to thank our guest, Rotina Mafume Musara of our Musasa Project, and all those that were able to call in and all those that were live streaming with us. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night.